kune vatanga kutobvisawo maposta avo avanga vakaisa ende tiri kukurudzira kuti vamwe vari kuona vari kuita basa rakananga kudai iri vatevedzerewo ipapo vaite basa iroro kuti tichenese guta redu.
Kune vanenge vasina kukwanisa kuita izvi, mune matanho amunotorawo here sekanzuro?
Matanho atinotora ndiye kuramba tichitaura nevanhu kuti vanhu varambe vachiita basa. Tinoita engagement, hatimbosevenzi demo zvedu, tinoramba tichita engagement, engage, engage. Kuti vanhu vazive kuti vane tsvina yavakaisa yaakuda kuchibviswa izvezvi. Ya, tsvina izvozvi.
Asi yakamira sei tsvina iyoyi muguta reHarare?
Maposters akawanda chose, akawandisa. Mamwe achona ari kuti achibvarurwa nemhepo, mamwe acho ari kuti achibvarurwa nevanhu vanenge vachikopfuura. Saka hazvicharatidziki zvakanaka. Mamwe akasungirirwa pamiti, mamwe akaunamirwa pamabuildings. Hazvicharatidziki nekuti season yemaelections yakapfuura. Saka ine zvitamu season itsva yekuti nyika ichienda kumberi. Saka taakuti mapepa aya anga achibviswa, vanhu tiende tiite zvinhu zviri panext.
Tinoona kuti havasi vezvematongerwo enyika chete vari kuisawo magwara ekushambadza, kana vanhuwo zvavo tinoona vachiisawo magwara iwaya. Pane mutemo here wekanzuro unosungira?
Mutemo wekanzuro uripo unoti kana uchida kuisa maposters unouya kukanzuro wopuwa mvumo, wobhadhara mari yako yekuti kana uchinge wapedza basa rako iroro, mari iyoyo ukabvisa maposters ako unodzoserwa mari yako.
Saka pane vakaitawo here izvi vezvematongerwo enyika?
Hakuna vanga vakabhadhara.
Mune nguva here yamungatara kuti vanofanira kunge vabvisa kusvika nguva
yaka? Vanofanira kubvisa maposters avo 4 days after my elections apfuura.
Mambotaura imi kuti munoshandisa nzira dzekuita hurukuro navo, mazuva mana atodarika vanhu vakutokanganwa nezvezvavo.
Tinoramba tiri paengagement mode kusvika tanzwisisana.
Mune ramangwana zvii zvamungataurira vari kushambadza?
Ngavateerere mitemo yekanzuro.